manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, chikumi 6, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Magweta enhengo dzeMDC dzakawanikwa dzisina mhosva yekuuraya mupurisa mushure mekugara mujeri kwemakore akawanda. Anoti pane mukana wekuti nhengo idzi dzichaendesa mamwe makuru kota kumatare kuti dziripwe. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nhengo dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatenda IBT veMDC Alliance dzodzoswa here sezvakataurwa nedare repamusoro. Asi veMDC Alliance vari kushora danho ravamudenda iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yechibuku Super Cup yatambwa nhasi. Ii ndiyo mimwe msoro ye nao dzedu dzanhasi zvichiwa kwamuri tibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vachiri chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nevashanu kana kuti 1605. Vanhu makumi maviri nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nepfumbamwe zvine zana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 39,168. Vanhu vasere vakapora kubva kuchirwere chine zuro wakare zvasiyawo vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 36,698. Vanhu vachiri kurwara nyika yose mazana masere nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 865. Hurumende inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabayiwa nhomba yeCOVID-19 uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba iyi kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya. Zvichakadaro nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti vanhu havafaniri kurivara nekuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo zvakare.
Kutoputika putika kwechirwere ichochi munzvimbo dzakasiyana siyana ndizvo zvinoratidza kuti utachiona hweCOVID-19 tichinaho kwenguva. Hatisati tasvika paya pokuti titi haa nokuda kwokuti dzimwe nhambu mafigiri edu kana manhamba yavanhu vari kunzi vabatwa neutachiona hweCOVID-19 pazuva kana kuti vazosvika pakurasikirwa noupenyu pazuva mafigiri aya ari kudzika chose. Kana kuti ari pasi pasi mazuva ano vanhu vovarayirwa vachiti ndofunga utachiona uhwo hwaakupera mukubata kwahuri kuita vanhu. Aiwa kwete.
Sei muchidaro?
Nokuda kwokuti tinotoona kuti dzimwe nhambo ndizvo zvinoitika izvo zvokuti tinowana panoputika tichiwana vanhu vakawanda vabatwa nahwo panzvimbo imwe chete. Zvinongoratidza kuti sevanhu tinofanira kuramba titakangwarira chose kuti utachiona huchipo. Utachiona hunokwanisa kupararira nesu kana mukufamba-famba kwatinenge tichiita kana tisina nyangwe kutazviya zvakafanira kuti tizvidzivirire.
Ndezvipi izvi?
Iyo hurudziro iripo ndeyekuti ngatingorega kufamba kusina tsarukano tichiinda kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvikuru tisina kupfeka mamaski sezvinotarisirwa tisina kuti tinogeza maoko edu nesipo tichifanira kuti tisanitize zvakare uye kuti tisangoungana zvisina tarisiro uye zvisina faniro zvikuru chidarikidza manhamba aya akatarwa.
Kungo ungana kuno kondira matambudziko akaita sei?
Munhu umwe chete anokwanisa kunguva anobatwa neutachiona akasvika pana vamwe akakonzera kupararira kweutachiona ihwohwo huchibata vamwe vanhu vakasiyana. Muchatoona kuti kunzvimbo kunonzi kwaputika chirwere ichi kana utachionawo ndepaya pokuti vanhu vanokwanisa kunge vachiungana kuda nokuda kwezvedzidzo, kuda nokuda kwokuti kwasvika vamwe vanhu vabva kune dzimwe nzvimbo, pakavaneka nekuungana kwanga nyangwe kunodarika kwakatarwa kana kuti vanhu vasina kunyatsa kuzvidzivirira zvakakwana. Saka zvakakosha kuti vanhu vasavarairwa, zvakakosha kuti vanhu varambe vachipfeka mamasiki, vachisanitaiza, vachiita physical social distancing, vachigeza maoko avo nesipo, uye kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 iyoyo sezvinokurudzirwa. Zvose izvozvo zvakakosha.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vaimbova mukuru wechipatara cheChitungwiza vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo muna kubvumbi dare repamusoro reHigh Court rakati kudzingwa mudare reParamende kwemutedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti avo vanomirira Harare East nevamwe vavo vashanu kwaisava pamutemo, vatanhatu ava havasati vadzokera kunomiririra vakavasarudza sezvo kunetsana kuri kuenderera mberi pakati pavo nemutauriri wedare reParamende vaJacob Mudenda. VaMudenda vaudza Studio 7 kuti titaure nemunyori mukuru wematare kana kuti Registrar of the High Court vaDonald Ndirowei avo tisina kukwanisa kubata. Vakadzingwa mudare reParamende pamwe navabiti muna kurume vanoti vaWilliams Madzimure, Kambuzuma, vaSettlement Chikwinya, Mbizo, vaUkakapulu, Nkulumane, vaSichelesile, Mhlangu wekupumula, uye vaRegaitsunga wekumutasa South. VaMudenda vakavadzinga vachiti vainge vanyorerwa tsamba navaBenjamin Rukanda vaizviti ndiwo munyori mukuru webato rePDP. Asi dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vaRukanda vainge vasina simba rekuvadzinga sezvo vainge vasiri nhengo yebato ravabiti. Nhengo dzedare reParamende dzeMDC Alliance dzinosvika 40 nevasere, makanzura 40, vakadzingwa neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vachinzi vainge vabuda mubato. Izvi zvasiya vakawanda vasina vanovamiririra sezvo painewo dzimwe nhengo dzakashaya. Asi sarudzo dzakamiswa gore rapera nehurumende ichiti ikurwisa chirwere cheCOVID-19, kunyange hazvo nyika dzakawanda muAfrica dziri kuita sarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavabiti nevamwe vavo panyaya iyi uye vari gweta zvakare vaJacob Mafume.
Chinoshamisa ndechekuti vaMudenda vanovairo gweta rakapikira kunge richitevedzera mutemo weZimbabwe, asi ivo vari kupuhwa macourt order vachiignowa, vari kupuhwa macourt order vasingamatevedzeri. Tichange tichiona kuti totora matando
nechikonzero chei.
Vanhu vakadai vanenge vari in contempt of court. Vanhu vakadai vanhu vanofanirwa kunge varisiri fit and proper kuti vave malegal practitioner. Mutemo uri kutaura kuti order yekuhigh court iri kutaura kuti tererai vachikwinya. Ivo voti ndai munotaura naregistrar. Mungataura naregistrar haizi contempt of court here kana obstruction of justice. Unotaura naregistrar kuti kudi panyaya iri pachena kudaro.
Pane zuva here ramatara rekuti muchapikisa zviri kuitwa navaMudenda izvi kana kuti kuenda kumatare?
Matanho ari kutorwa ekuti vaindise mukuru weParamende kukoti nenyaya dzecontempt nenyaya dzekusada kutevedzera mutemo. Kana zvinhu zvichidzvanyirira opposition vanozviita usiku. Kana zvinhu zvichibetsera opposition havana kana chavanoita. Ungaita mutemo wokuita saraude
munorevei apa
kuti paunenge uchiwirirana nawo ndo paunomutevedzera, pausingawirirani nawo haumutevedzeri. Vanhu vanonyadzisa, vanhu vasingafaniri kunge vari muzvinzvimbo zvavari izvi nekuda kwekusava nehunhu hunotarisirwa pane vanhu vane zvinzvimbo izvozvo. Zvisinei, achadhonzwa kumatare kuti auya achipindura kuti sei asiri kuda kuteedzera mutemo.
Nengo ye MDC Alliance va Jacob Mafume vari parunare muHarare. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa avo vakamirirawo nhengo dzeMDC dzakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vaLast Mainge Hama navatungamirai Madzokere vanoti vachataura nevatori venhau mangwana kuti votora matano api kuhurumende nekuvakanda mujeri zvisiri pamutemo vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza paGlenview 3 Shopping Center muna 2011. VaMainge Hama navaMadzokere namuzvare Yvonne Musarurwa vakazobatwa nemhosva yekuponda nemutongi wedare repamusoro vachine mbiri bhunu muna 2016 ndokuendeswa kujeri rechikurubhi Maximum Prison. Asi mutongi wedare repamusoro-soro amairita Makarau vakazoti nemusi wechina vaviri ava havana mhosva zvakapa kuti vabva vaburitswa muusungwa. Muzvare Musarurwa vainge vaburitswa muusungwa muna 2018 mushure mekupiwa ruregerero nemutungamiri wenyika pakaburitswawo vamwe vasungwa. Asi mumwe ainge anziwo ainge aine mhosva muzvare Rebecca Mafukeni vakashaya vari mutirongo vakamirira kutongwa. Vana ava vaive pachikwata chevechidiki veMDC makumi maviri nevapfumbamwe vakasungwa muna 2011 vachipomerwa mhosva yekutema nematombo Inspector Mutedza vachibva vashaya. Vazhinji vainge vasungwa ava vakabva vasunungurwa kunze kwevana ava chete. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vari kugarawo vachiendeswa kumatare nemhosva dzekutyorwa kunenge kwaitwa mutemo nemapurisa. Mwedzi wapera vakazembe vakapotsa vakandwa mujeri mushure mekunonoka kubhadhara mari inodarika zviuru zana negumi nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe nemazana mashanu kana kuti RTGS 199,500 kuna vaSimon Mandoza mumwe mudzidzi wekugweru ainge arohwa nemapurisa muHarare akangozvimirira hake muguta. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vakazembe negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vakumbirai Mafunda mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights yakashanda namai Mutetwa navaCharles Kwaramba panyaya yenhengo dzeMDC idzi.
Mangwana musi wemuvhuro pamaofisi eZimbabwe Lawyers for Human Rights pandova pamagweta awo sisi Beatrice Mutetwa namukoma Charles Kwaramba vanenge vachizotaura nevatapi wenhau vaMainge Hama anenge varipo mukoma Madzokera vanenge varipo ndopatishanzwa mangwana nemagweta awo kuti matwanho api avari kutora vachinge varayirwa nemaclients avo vanova vaviri ava. Saka tichaziva mangwana kuti gwara riri kutorwa kana kuti nyaya ichiri kufambiswa sei. Zvinhu zvatinotarisira kuti zvichange zvichibuda pamedia briefing kana pachataurwa navo nevatapiwa navo mangwana.
Kawanda here nyaya dzevanhu vari kuenda kumatare vachida kuripwa mushure mekunge vachikorerwa kodzero dzavo nemapurisa kana mamwe makurukota ehurumende?
Tine nyaya dzaiitwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights dzakati wandei zvikuru. Munoziva nyaya yasisi Justina Mukoko pavakasungwa pavakaabductwa 2008 paya. Wakazona kupera kwakaita nyaya vakatomirirwa naivo mai Mutetwa ava kutosuwa nenyaya kuti waiti kodzero dzavo dzanga dzachorwai. Vakasuwa vakatopiwa compensation yavo makore apfuura apa. Hadzisidzo dzega, mukatoona nyaya dzabod chairperson wedu vanava Modikai Mahlangu wakambosungwa 2009 wachimirira Michael Hitchman vakazoonekwa kunze nyaya yavo ukawina nyaya yavo wakasuwa zvakare. Wakatosuwa waimbova prosecutor wedu general vanava vatomana nemapurisa vakatobhadharwa mari dzavo matere edu akatodzinzwa nyaya idzodzi. Havasovega, Gogo Chinyerere wamunoziva wokurohwa pamademonstration yaitwa makore apfuura vakasuwawo vakatonziwa kombanzi.
Ko pane vakasungwawo na Madzokere navaMainge Hama pane vakatoenda here kumatare vachida kuripwa?
Sisi Cynthia Manjoro anova akasungwa pamwepo na mukoma madzokerawa na maenga ama na 2011 kamuchaziva akatosuwa nenyaya yekeke pakazonikwa asina mhosva akatosuwa wakamirwa nana sisi Fiona Ailifu kuzibabulo ya Human Rights Buka wodi takatoya tine wangwe ma recent cases masondo afura pa mapurisa tukutona shitoti nyorera tsamba kumagweta edu kuti tangomirira yanonzi muchirungu treasury concurrence kana kuti kupiwa mvumo ne minister of finance kuti ibada yekuti wabhadhare saka zvinhu zvirikutoitika izvozvi ndozva zvirikuitwa nevakomana nevasikana vezimbabwe lawyers women rights tirikuzviita izvi tine donzo rekuti kodzero dzevanhu dzisadini dzisachorwe wanochora kodzero dzevanhu tiri kuzviitira kuti vadzidze chidzidzo kuti hazvina kunaka
vakumbirai mafunda mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vanga vari parunare muHarare Profita TB Joshua wekuNigeria uya nemukurumbira pasi rose anonzi akashaya nezuro ave nemakore makumi mashanu nemanomwe mashoko ekereke yavo ari padande mutande reFacebook anoti Prophet TB Joshua vakashaya vachiita basa ramwari mushure mekutungamira munamato asi hapana kutaurwa kuti vakafanei Prophet TB Joshua vakaberekwa musi wa12 chikumi 1963 uye vaitungamira kereke inonzi Synagogue Church of Four Nations yaive nemukurumbira pasi rose nefenyuro dzakaita seVOA Hausa inotefenyura kuNigeria SABC News BBC neCNN dzaburitsawo mashoko erufu urwu vanhu vakawanda vaipota vachienda kuNigeria kuti vanonamatirwa naProphet TB Joshua zvakapawo kuti muna 2014 vanhu zana negumi nevashanu kusanganisira zvarwa zvekuSouth Africa vashaye mushure mekuondomoka kweimwe imba yekereke yaigarwa nevashanyi iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica Mike Kamala Harris vari kutarisirwa kusimuka nhasi kunoshanyira Guatemala neMexico nyika mbiri dzakatarisana nedambudziko guru reCOVID-19 nyika idzi dzinewo vanhu vakawanda vari kuedza kupinda muAmerica vachinotsvaga upoteri nekuda kwekusagadzikana America iri kuda kuedza kugadzirisa dambudziko revapoteri kubva kunyika idzi uye kubatsirawo nenhomba yeCOVID-19 America nenyika dziri mugungano reEuropean Union dziri kushora zvikuru hurumende yeNigeria nekumbovhara dandemutande reTwitter mushure mekunge kambani iyi yabvisa mashoko ainge anyorwa nemutungamiri wenyika iyi vaMuhammad Buhari avo vainge vayambira nezvehondo yakaitika munyika iyi pakafa vanhu vakawanda mukutaura kwavo nezvekusagadzikana kuri kuchamhembe kwakadziva kumabuda zuva kwenyika yavo Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri yeZimbabwe ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega ini ndini Mike Hove nhasi muchirongwa tine hurukuro navasamo wadzai vesangano reVSET tiri kutarisa nyaya yekuti vanoita mabasa emaoko vari kurarama sei munyika panguva iyo nyika yoendera mberi ichirwisana nedenda reCOVID-19 Vawadzai ndino mugamuchirai muchirongwa. Nyaya iri mugango mainzwa. Vanoita mabasa emaoko vari kurarama sei munyika. Tinonzwa vazhinji vachiti vari kutadza kuremekedza mitemo inodzivirira kutekeshera kweCOVID-19 nekuti mari yekutenga zvikwanisiro zvinodikana havana. Tikatarisa kukwekweko vazhinji vakaendera mberi vachishanda pasi pechirongwa chelockdown vasingaremekedze mitemo yelockdown. Sesangano munozvionawo sei izvi.
aiwa isusu seboka chokutanga chatinga taura mukoma ndechekuti zvirongwa zvinoitwa nehurumende kuburikidza nebazi rezveutano zvekudzivirira kupararira kwechirwere checovid tinozvitsigira nokuti covid takaiona kuparadza kwayakaita upenyu kuparadza kwayakaita even kuchinja mararamiro atinoita sevanhu yakachinja and chirwere chokuti tose tifanira kunge tichishandira pamwe chete tichionesana kuti togadzirisa sei kuchidzivirira sei asi isusu seboka tinenge tichisingabvumirani neurongwa hwekuti malockdown anongoiswa vanhu vasina kuparurirwa nyaya iyi handiti maitikiro akaita nyaya yokukwekwe hatina kufara nawo seboka kana usina kuparurirwa kuti chirega kuenda kubasa nenhau yakadai 1 2 3 zvinoita senge urungokanganiswa raramo yako ona mwana mai vangu vazhinji vevanhu vari kurarama izvozvi muzimbabwe vari kurarama kuburikidza nokupinda mustreets nokutengesa zviviri zvitatu zvino ukangogurwa kunzi chitoregera kuenda kunoshanda pasina reason ine udzamu somukaka yekuziva kuti ndoregerei kundoshanda unoita senge wangobviswa pabasa pako nemunhu anoda kungokanganisa raramo yako ibasa remalocal authority kumeka shuwa kuti mamembers edu kana kuti malocal authorities handitika anopa ruzivo kuvanhu kuti zvatakuita lockdown tiri kuitira 1 2 3 4 5
zvikanzi chirwere checovid-19 choparira zvekare nyika yose kwakudikana imwe national lockdown nemaondo renyu hurumende inofanirwa kuibata sei nyaya yakadai
aiwa isusu tinoti seboka yadeuka yadeuka tinozvidziva kuti maitikirwo akaitwa nyaya iyi nehurumende hatiwirira nawo sedzisete but kana pane chokwadi chokuti chirwere chiri kupararira tinokurudzira mamembers edu kuti atevedzere zvinenge zvaparurwa nelocal authority yekoko even kuburikidza neminister of health
ko hurumende ingaita sei kuitira kuti vanoita mabasa emaoko vanzwisise kuti mitemo iyi yakanangana nekuvabetsera kwete kuvadzvinyirira
ngaiuye itsanangurire vanhu pamwe pacho tinopedzera tauda kungoblema macitizens kuti havasi kuteerera zvinotaurwa nemalocal authorities nehurumende but vanhu vasina information nhandei kuvanhu ngativape information vanzwisise kuti kana taakuti taakuvhara guta tirikuvharira guta nyaya dzakadai kana pasina kutsanangura ikoko munoona kuti kazhinji kacho vanhu vanoita senge vasingateereri but vanange vachida kutoteerera because hapana munhu asingazivi kuti covid yakauya ichiparadza upenyu ikachinja mararamiro atinoita
aiwa vawadzai takunzwai zvakanaka tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa kandai mashoko enyu ekupedzisira
thank you so much my brother and I really appreciate for the opportunity we need this spaces
aiwa muri Zimbabwe regai titore mukana uyu kutenda vasamo wadzai vesangano reviset nekupinda muchirongwa nguva ndiyo yadyanana musakangano kuti tiri kusangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa chelive talk the connection 8-9 PM muri yezimbabwe pano panhepfenyuro yestudio 7 pamwe nepafacebook page redu revoa shona anokonekai nemufaro ndinonyu maikove muri yezimbabwe tosangana nemusi wechipiri babai.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Nyaya yekurota nekududzirwa kwehope dzatinorota iri kuramba ichinetsa pachirongwa chedu ichi. Nhasi tafunga kunzwa kubva kwamuri kekupedzisira pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei zviri kutaurwa nevamwe vatereri.
Vawande, pane baba vaibvunza pamusoro pekurota hope. Vaivai baba vaivaika havasi munhu aida kubatsirwa vai vaye vaitobvunza mubvunzo vaine mhinduro yavaida kuti vapindurwe. Vafundisa vabatsire munhu ane mubvunzo nemhinduro yake yaaroda kuto paipai vaitoratidza kuti ada kutopikisa zvinototaurwa zvacho nevafundisi. Wati uroda kudzidza une mhinduro, saka chauroda kudzidza chii?
Wande mukoma Wande, handisi kugutsikana. Joseph haana kurota, aiva muEgypt ari mujere asi ari mujere aidudzira zviroto zvemumwe akarota saka vari kuti kudii nekududzira mubvunzwa bvunzwa nemutereri uyo akanda audio yake hausi kutaura nekurota kwaJoseph uye uyo anonzi the dreamer mwana waJacob aiwa uri kutaura nekududzira zviroto kwaanodudzira kuti kudhara vaidudzira yes nyangwe Daniel akadudzira wani nyaya iripo ndeyekududzira ko varipo zvino vanodudzira zvinobva kupi vanozviwanepi vanenge vapiwa nani maanzazi Daniel uisi Daniel achidudzira akapiwa maanzazi namwari the same zvokutaura nemuterera apa ari kutaura nezvekuti Joseph akadudzirawo ari mujere
Studio 7 uko ndinoda kukwazisai mose muzita ramambo Jesu ndichiti makadii mose hama dzinodiwa ndoda kupindurawo pamusoro pemutereri uyo unoda kuziva pamusoro pehope hope dziriko dzinorotewa dzinobva kuna mwari munhu wakarota hope haasi farao haasi josepha munhu wakarota hope ndi farao farao arota hope asi dzakadudzigwa najosepha dzichibva kuna mwari ende zvaiva zviri dudziro yehope zvikaitika shamwari dzake mbiri dzemutirongo musvini wewaini nemubiki wechingwa vakarota zvehope vakadudzigwa najosefa asi zvose zvava varota zvakaitika saizvozvo todzokerazve panhau yekuti pabhaibheri shoko ramwari takapiwa zvakasiyana-siyana pamweya mutsvene kuti vamwe vakapiwa zvipo zvekuprofita vamwe zvipo zvekududzira hope vamwe zvipo zvekugona kududzira mweya chaivo todzokerazve mubhaibheri imomo rinodoti vatana venyu vacharota hope dzine zvadzinoreva asi zvehadzisi zvedzimwe zvehope dzose dzose dzinorota zvinhu zvinoitika dzimwe hadzina maturo asi zvehope zhinji dzimwe dzinorotewa nevanhu ndedzezvokwadi dzinodobva kuna mwari dzinodova nechenjedzo yekudoti hope idzodzo dzikawana mududziri wehope unodzidudzira sedzazviri zvikabetsera vanhu izvezvo mukatarira zvimwe zvinhu zvizhinji zvinoitika zvine vanhu vakazvirota asi vanhu ivo vazvirota vakashayiwa vadudziri nekuti hope hadzigoni kududzigwa nemunhu usina chipo chinobva kuna mwari chekudzidudzira saka zvehope dzose dzimwe zhinji dzinorotewa nevanhu dzinobva kuna mwari asi dzinoshayiwa vadudziri nebhaibheri rinodotidzidzisa izvozvo kuti pane vanhu vacharota hope dzinofanira kudzibetsere vanhu kana kuti dziwambuse vanhu asi purobhlemu yatinayo manje munyika ndeyekuti hatina vadudziri vanohwisisa zvehope kana kuti panguva yatinorota hope tinoshayiwa kuti tidzirondedzereye mududziri chaiye chaiye saka ndoda kubetsera muteereri kuti hope dzinorotewa shuwa dzinobva kuna mwari ende dzinodova nedudziro yadzo asi hadzisi dzose dzose saka kurota hope kuriko ende hope dziriko dzinobva kuna mwari ndatenda zvikuru ndinonzi pasta mungu
ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tinokutendai nemashoko enyu vateereri ngatisanganei zvakare zvondo rinouya apo tichitarisa umwe zvemusoro wenyaya kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri pamusoro pezvechitendero tumirai maaudhiyo enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tombotarisa zvabuda mune mumwe mitambo yenhabvu yechibuku Super Cup Highlanders 1, Bulawayo City 0, Cape United 1, Dynamos 1. Panewo mashoko ekuti mutambi weDynamos Patson Jaure haana kutamba chikamu chechipiri mushure mekudonha achibva afenda pange podzoka vatambi munhandare kechipiri. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Magweta enhengo dzeMDC dzakawanikwa dzisina mhosva yekuuraya mupurisa mushure mekugara mujeri kwemakore akawanda anoti pane mukana wekuti nhengo idzi dzichaendesa mamwe makurukota kumatare kuti dziripwe mutauriri wedare reparamende vajacob mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nhengo dzeMDC alliance dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatendai biti dzodzoswa here sezviri kutaurwa nedare repamusoro Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nechiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mwina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.